mutevedzeri wasachigaro MDC Alliance uye vari mumiriri wezengeza West Mparamende vaJob Scala vamiswa zvakare pamberi pedare nhasi pavaudza dare kuburikidza nerimwe remagweta avo vaHarrison Nkomo kuti vakatyisidzirwa nerufu nemukuru wepajeri rechikurubhi vaGeorge Mutimbanyoka. VaNkomo vati vaScala vakasanganiswa nevasungwa vanomwe mujeri umu vakanga vabatwa chirwere cheCOVID-19 saka nokudaro vave kutyira upenyu hwavo. Mutongi panyaya iyi Valanzi Mncube vati vekumajeri vanofanira kuona kuti vaScala vachengetedzwa zvakanaka kujeri vasawane chinovakanganisa utano pamwe neupenyu hwavo. Muchuchisi wenyaya iyi vagarudzo Ziya Duma vabvumawo chikumbiro chemagweta avaScala chekuti jeri rechikurubhi rifiritwe kuitira kuti vasungwa vasabatwe nechirwere cheCOVID-19 uye hurumende yavimbisa kuti ichaferefeta zvichemo zvavaScala. Rimwe remagweta avaScala vaJeremiah Bhamu vapawo ufakazi mudare vachiti mapepa vakaratidzwa nemapurisa haana chinoratidza kuti vaScala vane mhosva yavakapara uye havana kupiwa mavhidhiyo ezvinonzi zvakataurwa navaScala zvakazoita kuti vapomerwe mhosva. Nokudaro vaBhamu vati hapana chikonzero chinoita kuti vaScala varambe vachimiswa pamberi pedare vachiti hapana kana fungidziro yekuti pane mhosva yavakapara. VaScala vari mudare vamwe vatsigiri vavo varatidzira panze pedare vachiti vaScala vanofanira kuchinungurwa. Mushure memaminitsi mashomanana vatsigiri vavaScala ava vachiratidzira mapurisa anorwisa Mvonga Mupopoto arova varatidziri ava zvaita kuti vaite rutsoka ndibereke vachiti aziva kwake aziva kwake. Muchiitiko ichi pane vanhu vatatu vasungwa vakaendeswa kukamba yeHarare Central. Nyaya yavaScala yanzi idzoke mudare mangwana apo magweta avo akatarisirwa kuenderera mberi nekusvitsa chikumbiro chekuti vaScala vasaiswe parimand. Mune imwe onyaya, mutongi wedare ra Major Street, Vangoni Nduna, vatura mutongi wekuti Chingono arambe ari muusungwa, vachiti hapana chashanduka kubva paakambonyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. VaNduna vati hazvikodzere kuti Chingono aburitswe muusungwa, vachiti veruzhinji vachiri kuramba vachiisa mashoko paTwitter ekuti hurumende yeZANU PF inofanira kubva pachigaro. Vati kunyange magweta aChingono achiti musi wa31 Chikunguru wakange washevedzerwa kuratidzira wakadarika, chinangwa chaChingono chekuti hurumende yeZANU PF ibve pachigaro hachisati chazadziswa, vachiti akabuditswa muusungwa anogona kukonzeresa kuti vanhu varatidzire. Rimwe gweta raChingono vaGift Mtisi vatenda kuti izvi ndizvo zvataurwa mudare.
Mutongi averenga mutongo wake akati hapana chachinja nokuda kwokuti zvekujere zvekuprison zvine chekuita neCovid akapinda mujera achizviziva saka hapana chachinja. Angori maybe machinjiro ekuti chinhu chacho ichocho changa chagara chichizikana asi manzira yachaunzwa nacho ndiyo yangoshanduka chete asi hapana chachinja. Uyezve chikumbiro chatati musi wa31 July akapfuura saka hapasina chingatyisa kana akapiwa bail. Magistrate vachiramba chichemo ichocho vakati aiwa ikoko kuchinja kwezvinhu ikoko kurasika kwatakaita nokuti dambudziko harisiri pakuchinja kwedate asi kuti achingori munhu ari security threat kana akabuda anokonzeresa Mvonga Mupopoto nokuti chikumbiro changa achida ndechekuti ZANU PF ibve saka ari kunzi achiri kuramba achiri nechinangwa ichocho.
VaMutisi vati vave kuenda kudare repamusoro kunosvitsa chimwe chikumbiro chekuti Chingono atongwa achibva kumba. Zvichakadai VaMutisi vati rimwe gweta raChingono amai Beatrice Mutetwa vari kurambidzwa kuona Chingono kujeri zvichitevera mutongo wakaturwa navaNduna Svondo Rapera wekuti amai Mutetwa vasamirire Chingono panyaya yake mudare mushure mekupomerwa mhosva yekunyora zvaiitika mudare nyaya ichiri mudare. Asi amai Mutetwa vakaramba mhosva iyi mudare vachiti havasi Facebook uye peji rakanyorwa nyaya iyi rakanga risiri ravo. VaMutisi vati vachaenda kudare repamusoro kuitira kuti amai Mutetwa vakwanise kuona Chingono vachiti mutongo wakaturwa nedare hauvarambidze kumirira Chingono kana asiri mudare.
Mutongo wakaturwa nedare Svondo Rapera ndewekuti mai Mutetwa vasakwanisa kuita lead counsel kumiririra hobo Chingono panyaya iyoyi kwete panyaya pane dzimwe nyaya dzese. Saka nokuda kwaizvozvo mai Mutetwa havasati vanzi varambidzwa kumirira hobo any other pane dzimwe nzvimbo kana kuti pane dzimwe nyaya. Asi chiri kutishamisa ndechekuti nemusi wesvondo mai Mutetwa vakaenda kuchikurubhi vachida unoona hobo se client asima prison officers vakavarambidza vachiti chi you are barred by the high court ndozve kuti shamisa kuti manzwisisiro avo e judgment yakapiwa haaziviwo ari mujudgment
dare rati chingono agodzoka kudare musi wagunyana 1 apo akatarisira kupiwa zuva richatanga kutongwa kwemhosva yari kupomerwa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.